mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 13 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotya kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mugari wekuruwa pedyo neHarare vasol nyakudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus apo vakabva kuDubai vanoti vari kunzwa zviri nani pari zvino pamwe nemudzimai wavo nevana vavo vaviri vakabva vabatwavo nechirwere ichi. Vanyakudya vanoti vari kubatsirwa navana chiremba avo vanouya kumba kwavo zuva rega rega. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese wakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumurii. Wakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zvema doctors ese achitungamirirwa na Dr. Jones weCity of Harare wakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zviru pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Minister for Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Mungatsananguravo here ukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai vangu nefirst born yangu ine 24 years nesecond born ine 21 years ndo vari kurwara.
Ko, kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei? Vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepavhidhiyo, pangava paSkype kana kuti panhare mbozha?
Madoctors anouya pamba because isusu were locked in. Hatisi kutenderwa kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisi kufanira kutapudzira chirwere ichi kune vamwe. Saka tiri pamba pedu. Saka vanouya, madoctors anouya every morning vachicheka nhasi kuti tiri sei. Havambofoni, vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here, pane any medication irudiwa here, vachititarisa.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder kuDubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order. But unfortunately ndakangonozvitoa ndizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi, kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro vaitema chaizvo. The following day ndaenda kunzwa upera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inova paralyzer my body parts akati wandei at the same time.
Mumwe mugari wekuruwa pedyo neHarare vasol nyakudya avo vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mokurwara necoronavirus vange vari parunhare kuruwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, muZimbabwe vanhu vabatwa nechirwere ichi vave 14 uye vatatu vakatoshaya. uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwirawo. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi manomwe. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzezvechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika churu nezana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose ichiteverwa neItaly neSpain. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mabhizimisi achada rubatsiro rwakawanda paachavhurwa mushure mokurwisana nechirwere checovid-19. Sezviri kuitwa munyika zhinji, hurumende yakavhara zvinhu zvizhinji munyika pamwe chete nekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti mamwe makambani achatadza kuvhura zvekare zvigokonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu.
Handione tichibuda takanaka sezviri kungoitawo zviri kutyirwa pasi rese kuti pachazopera urongwa hwekumbogara kudzimba tirwisana nechirwere checovid-19. Pasi rese rati makambani ngaambovharwa, asi avharwa kudaro makambani mazhinji kana kuti avhu sasanyanya kushanda mashandiro aanga achiita kumashure kuya. Asi pane kutyira kwakanyanya makanzwa nyika yekuAmerica vaDonald Trump vachichema-chemawo kuti yedu nyika ikaramba yakavhara kudai tino remangwana redu rinozomira sei. Zvimwe chete izvo nenyika yedu yemuno muZimbabwe takanga takasarira kumashure tika mabhizinisi iwawo angandosvika pakugomberwa. Nyange hurumende yedu ine ruzivo rwokuti tikaita masvondo matatu kana akadaro hatinenge takagara kudzimba tisingaende kumabasa, paanozonopera masvondo iwawo atinenge tasarira kumashure ende makambani achida kuti abatsiridzwe. Ndosaka paamutsidzwa hurumende yakati tinoda kuparura urongwa hwemari hwekubatsira makambani iwawo, asi mumwe unoziva zvekuti mari iyoyo haimbosiya kayiwakwanirana nezvinoda kuitwa pamakambani iwawo, kunyanyanyanya edu agara akasarira kumashure, kunyanyanyanya edu agara achitotatarika achiremererwa. Saka tinotarisira kuti pasagona kuva nekugomberwa kwemakambani.
Tichitarisa zvamataura izvi, iripo imwe nzira here ingashandiswa yokubatsira vemabhizimisi kana chirwere checovid-19 ichi chapfuura?
Nzira chaiyo yakanyanya kupamhamha ndopasina, nekuti chirwere ichi chaidenda rabata pasi rese. Nehurumende yedu inosanganawo nedenda iroro, nekuti panguva ino zvese zvakavharwa. Saka vekumabhizimisi kazhinji kazhinji vanotarisira pahurumende. Hongu hurumende inogona kuti yodhinda mari yobatsira sezvinoita dzimwe nyika dziya. Makaona zvakaitika pakaita denda reupfumi rwepasi rese reglobal financial crisis, nyika dzekuchamhembe dzikatanga kudhinda mari, nyika dzekuona America nenyika dzeikoko dzikatanga kudhinda mari kuti vasumukire paupfumi dzahwavo vabatsire vezvemabhizimisi. Saka izvozvo ndinotarisira kutiwo ndozvingangeitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Asizve tatine dambudziko rekuti matambudziko atinawo ese eupfumi hwenyika ane chokuita nekudhindwa kukanga kuchiitwa mari nehurumende zvisina mwero, zvisina nduramo. Saka ipapo tinogarazve takarirovedzera tichiti sekurovedzera kwatinoita hurumende haigoni kuti itange kumhanya nemushini wokutinda mari zvakanyanyisisa zvisina nduramo zvisina chipimo zvisina chikero saka ipapo tinenge takaisa ziso redu asi zveidambudziko rapinda mumba saka zvinoda kuitwa zvakapaka pane kudzikama ende pane zviga zvawo zvako kuti kudhindwa kwemari uku saka tinofanira kutera miko nemirao yekudhindwa kwemari mushure mekunge chirwere denda iri razo chinopera pasi rese nyika dzedu takudzokera takuona kuti todzifambisa sei sezvichaitwa nedzimwe nyika dzese dziri pasi ndonzira chete yandinoona ichange ichishandiswa nenyika dzakawanda yedu yeZimbabwe hapana chichairambidza kuti idaro asi ine zvakawanda zvainotarisa kuti painenge yakudhinda mari iya kuti ibude mumatambudziko inofanira kudhinda yakanangana zvakanyanya chaizvo chaizvo nemabasa ezvigadzirwa nemabasa emaoko mabasa anosumudzira nyika izvi kuda zvingatiita kuti tichibudawo matambudziko atinawo senyika asi kudhinda kwacho kunofanira kunge kuri kudhinda kune chikero kune mwero sekutaura kwandaita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence kwanyanya vari paRunare kuHarare neStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetseka zvakanyanya nekuda kwekunzi zvakanzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kuridziro yemutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzemuAfrica. Mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame.
South Africa haichaikwanisa kuti ichibhadhara vashandi varikuya kumabasa nekuti havasi kuenda kumabasa. Vanhu vakutokuvara futi nenzara. Saka izvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachatomboda kuti utovheta padhuze navo nekuda kwecoronavirus. Is the same here in Zimbabwe. Primaton Construction iri muno tine matenda kuti mabasa atirikufanira kuti tiite tikutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinenge takachaja nedhora redu hazvichabatsira pose pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha.
Kunoku nevanhu varikushanda munomu. Remember vanhu vakabva kuZimbabwe vachiuya kuzoshanda muSouth Africa. Vazhinji havana mapermanent job evamwe vacho vanakana kunyange nemapermit vanoita basa rekuzvishandira remawelding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamops zvakazvichivararamisa but imagine dambudziko rapo iri hapana chekuti vachawana chekudya.
Vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yeMethodist Church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose.
Takuvara nenyaya yecoronavirus. Ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda Methodist Church in Zimbabwe in South Africa again ndomatiri. Vanhu iye zvinota kutopinda chechi pamaFacebook pamaWhatsApp apa mari yedhata hatina kuti tipinde paFacebook tipinde paWhatsApp zvinotochiita sei korona yatikuvadza.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambova pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubopoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa. Izve sochka chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandire kambani tinovapa mari. Saka izvi chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantage yo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo futi tinongoitawo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo.
Asi vaMarvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine ma disadvantage mahombe chaizvo ende uye ine ma advantages wo aina hoyo yekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisiko kwanisa kufamba mashop akavharwa atikunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi saka tiringogara tirimo mudzimba imomo mumabasa atisikuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasiko kwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo vasiri kwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri saka esh ndo pane big disadvantage but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa but tinosiyira kuna musiki tichitaiwa zvichaita mwari ariko mwari mupenyu zvine chinangwa
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya chimwewo chizvarwa chezimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident weSouth Africa. Asi nyaya yekuti mabasa vanhu vachakwanisa kuya kuzotenga mabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti huwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mudeli News mune nyaya yekutevedzera mutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoti Zimbabwe haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere cheCovid-19. VaMohadi vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu vachiti hurumende inofanirwa kuita zvakawanda kurwisana nechirwere ichi. MuHerald Mekare, Media Institute of Southern Africa yaenda kumatare edzimhosva ichipomera mapurisa mhosva yokushungurudza vatori venhau. MuChronicle mune nyaya inoti mapurisa muBulawayo neZuro vakasunga mufundisi nevatendi vekereke yeRevival of Jesus Miracles Ministries mumusha unogara veruzhinji weNketa vachivapomera mhosva yekuungana izvo zvakarambidzwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuChronicle mekare gurukota rinoona nezvevasori kana kuti state security vaOwen Ncube vayambira nhengo dzeparamende nemakanzura kuti vasape vanhu matsamba ekubvumidza kufamba-famba panguva ino yokurwisana nechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, mamuka seko pa Studio 7. Ini ndiritwa zvangu lesimati njanje ndiri kuno ku South Africa muKrugersdorp. Ha, vamonzo ravandeshamisa havana side yavo. Ha, kuita kwa zveshuwa ndiye mutengesi muhombe havana side kudai vatomhanya kudhara vatova kukuna kupi uko. Ha, izvi zvinoda kuzama kuda kuitwa apa ndiko kunonzi kuda kuzama kukupa nyanza. Haukupi kinyanza. Hapana chinopo chinja kuna vachamisa nekuti vachamisa vadiwa nemunhu wese muZimbabwe, munhu wese. Kusanganisa naye vofunda munanga gobachivava vakana zvakanzi kuvhotapo vari kunotovhotera vachamisa kuda kutaura chokwadi. Saka izvi zvinofarira vamonzoreza zvinakana nebasa rese izvi zvimbotorinakana nebasa iwo mataracho wawatoziva mhosva hairovi kusvika yatongwa but iye vaifanira vangoiona vega kuti ano iye haichashandi ninyati vakupe vakapinda musarudzo vane bato ravo vega vakazvimirira kudai kuri kuti pavakabviswako kudai vasina kumbogara vaita bato ravo vasina kumbogara vapinda musarudzo vakangogara chete vagarira matare kuti achatongwa kuti kudii zvanga zviri nani nesu tazvinzitsvara no imunhu ari siriasi nauti nyaya itongwe saka ivo vanga vatova neravo bato vakatopinda musarudzo saka iyi nyaya iyi vachiri kuiteverera kuti idii yapera kudhara iyi nyaya iyi kana zvakadaro oke nyaya mhosva hairosvika kusvikira yatongwa ndi ngakumuke neyeya yokubirira kwesarudzo iyeya ngachitanga futi kutongwa futi haina kupera kaiya zvavo zvaa zvongovharavhara zvongova mafile mafile vhenu zvavo zvenhema nyaya haina kupera vakazoona vega kuti zveshoka vachamisa vakahwira saka ngaitange futi kutongwa futi nyaya iyoyo handi vamutsiridza futi yakakupei neiyi futi yokubirira kwesarudzo iyi ngaitange futi iyeyi
mazira seikuona mukoma jonga pandikandimire nevese vari pastudio 7 panapa vanotaura nhau dzinofadza zita ndinonzi hangu Denis inini asi ndaanchida kuti mwari vatibatsire panyaya yecoronavhairasi ticharamba chitaura namwari kusvika mwari vatsamwa kuti avanhu havanyanya kundinetsa marikandivapei zvavanoda because kana tikanyarira mwari vanofunga kuti zvinhu zvose zvakanaka nyange necorona yacho vanofarira vanhu vacho hapana munhu anodo kufa muzimbabwe nyange mapurezidendi anotorwa kuti paite nhangirikire ipapo paita kurapika kwakanaka because izvo zvakona nyanga murapwa achida nyange mapurezidendi acho haakwanisi kuenda kunze kundorapirwa ikoko that means if it means death then we die together us and our presidents so taitokumbira kuti nyasha dzamwari dzivepo nokuti kana tikazofirwa nevanhu vatinoda zvehazvizvofadzi but most importantly dai kuri kuti tinopona tese yeah, that's the most important thing that I can talk about now asi manji kuti tipone tese tode kunamata mwari saka vanhu vamwe havadi zvokunamata mwari vanokekeleza vanongofunga kuti mwari vachatenda zvese zvese asi pane nguva vanoti mwari vatsamwawa havachadita zvinonga chitora munhu asi tinoti ngatiite munamato vanhu vezimbabwe vose tipone muchirwere chindiwo our last hope is god thank you bye
isona zimbabwe tiri kusouth africa tiri kuchema kunoko chikumbiro ichi kuna vamunangagwa kuti dei zvaibvira zviya vaitawo kuti vatitakure vaunze mumabhazi tiendeswe kudzimba kwedu tiri kuno kusouth africa coronavhairasi yachiri kuramba ichingowedzerwa mazuva apa mudzimba dzatinogara tinoroja mari yechikafu chai hapana kumusha vanenge vakatarisira kuno kuti uchiwana mari yekuti uzotumira apa iwewe wacho hausi kutombonai chikafu vaizvi pakaoma ne zvaita purezidendi vakamiramira netwamai Bridget ndopa Pretoria
vashamarari vestudio 7 mukomatanonoka wande nerimwe timu rese ndokumbirawo mukomatanonoka wande musatyorawo kodzero dzedu isu semadzimai munofangwawo kutiwo mukatorawo rume 3 motorawo kadzi 3 tesewo tikwanisewo kutaura pfungwa dzedu pano pastudio 7 nokuti ndo patinotokwanisawo kuti titaure pfungwa dzedu ndoda kutanga kuti mimi nese vashamarari vestudio 7 muchengetwe nashe kubva kuchirwere checoronavhairasi kwamuri koku kuamerica chisakubataiwo munzvengeswe nashe ndoda kutaurawo mafungwa giro angu ndiri kufunga kuti kuvatungamiriri vedu vemunyika medu nevachada kuzoita vatungamiri vachada kuzotitungamirira ndinongoti ngatidzidzei kuti tisangoda kugutsa matumbu yedu chete kana kungofunga nezvedu chete panguva yekuti zvinhu zvinenge zvakanaka munyika like izvozvi zvinaudeta takagadzira zvipatara zvedu kare takagadzira zvipatara zvedu kare tine zvipatara zvedu ike zvino taidai takungotsvakawo zvimwe zvinhuwo zvishoma pane kuti here tingatanga kundovaka nemidhuri saka handi munoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatotiomera saka ngatifungei neramangwana redu nerevazukuru vedu kutaura chokwadi kuvakuru vedu vakuru vedu nokuti ndimi munoondonga zvinhu munofunga zvematumbu enyu chete musingafungi kuti remangwana richazovei revana richazovei hakuna anoziva kuti ramangwana redu rinenge riri chiisengeizvozvi zvikorona mauyira yaita hapana aiziva kuti korona ichauya asi sidei takagadzira tagadzira nyika yedu zvakanaka tisingangofungi zvematumbu edu tisingangofungi zvokuda kungokwira ndege tisingangofungi zvokungomora mari taidai takagadzira nyika yedu nyika yedu nezvipatara ine mabasa vanhu vasina kana kumbobuda kunyika kudzimwe vachinda kune dzimwe nyika ike zvezvi rushinji rwakutambura vari kune dzimwe nyika nenyaya yekorona virus ndoyo kuti yakutoti mai vatsvadumbu baba vatsvamusana hapana kokuchemera kuti uende kuzimbabwe kwacho zvinhu zvakatopuresa urugare futi musouth africa macho kana kuti kupi kubotswana kwacho kwauri ikoko hauna zvechokudya saka ndopaunongoona kuti vakuru vedu kana korona iyi yazopera ndinokumbirawo kuti mutiitirewo mushe mumbofunga kuti vazukuru venyu gadziriraiwo future inotevera generation inotevera muvagadzirirewo kuti vazowanawo zvokuti vatewo munyika medu takaitirwa izvi napurezidendi nhingi takaitirwa izvi naminista nhingi takaitirwa izvi nhingi nanhingi kwete zvokungoti mufunge imi pachenyu zvokudya pachenyu maita basa vanhu vestudio sef
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano pamwe chete nemamwe magavhuna ematunhu muAmerica vari kuyambira kuti zvirongwa nemitemo yakadzikwa mukurwisana nechirwere checoronavirus isabviswa pari zvino. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakange vakatarisira kuti imwe mitemo ichabviswa kuti vanhu vakwanise kuenda kuminamato yeEaster. Vanhu vazhinji vakaramba vari mudzimba dzavo pazororo reEaster. Musvondo rakaona vanhu vafa necoronavirus muAmerica vachipfuura makumi maviri ezviuru panoratidza sekuti vanhu vari kupinda muzvipatara nechirwere ichi vave kudzikira zvishomanana. Nyanzvi yezveutano uye vari mukuru webazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vanoti ino ndiyo nguva yokusimbisa mitemo yekurwisana nechirwere ichi vachiti vanotarisira kuti pamwe mukupera kwemwedzi uri kuuya zvinhu zvinenge zvave nani kuti imwe mitemo ingabviswa.
Moyo wangu noreketa unoda kukupepeta love yako inofefeta saka ndoda kukuchengeta every day unonisekesa zuva rangu unojekesa nyangwe zvikanivengesa ndiwe wachanonipengesa wasandombazane mina nawe kumelekanane so fast last day should run to they be just testing you want to but yeah bagufaga bantu you make me feel like in John too so I'll be your moon and your sun too the one I give all of my heart to a daughter or maybe a son too yeah what's done don't pass on eh me no now it melts and on eh when I see you oh when I see you I get so shy Bona, cook. Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unonisekesa, zuva rangu unojekesa. Nyangwe zvikanivengesa, ndiwe wachanonipengesa. Wasandombazane, mina nawe kumelekanane. Oh
a benge benge. If I could only feel you in on the kenge kenge.
Anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotyira kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isikat.